Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, March 27th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the intimidation of foreigners in Durban by some South Africans.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilo shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voaindebele.com.
Things are not okay here, guys. Guys, things are not okay here. Six tax, tax 46, tax 67, tax 49, tax 55, and two for Water Africa. And two for Water Africa. We've been stopped and they've blocked the road and they are singing in front of our trucks, saying we don't want foreigners here. Things are not okay. I don't know how we can get helped here. They are saying, get out of the truck, park your truck there. Get out of the truck, park your truck there. Get all your things from the truck. That's the situation it is here.
So they opened a new association. But here we made a driver, a truck. Because a driver, a truck, so called, I want to say Zimbabwe. Actually, I'm going to say Zimbabwe. So they are saying, I was up to my channel.
Thina bantu baphumayo baya ko Zambia, Congo, niyasicabangela na ukuthi masingale lamashangane la osibulalela khona ngale. And mase besibulala lapha siyolandwa ubani? Ngiyabuza nje kuphela.
And so these are voices of people that are facing some kind of disturbances in Durban. And this is our topic today, Jonga.
Yes, some foreign truck drivers say they are being intimidated and brutalized by locals who claim that they are grabbing all jobs, leaving them unable to fend for themselves. Some drivers from Zimbabwe, Malawi, Mozambique and other nationals employed by South African haulage truck owners say they are the main targets of the current disturbances that have so far been confirmed mostly in Durban. Foreign drivers' vehicles are being seized by locals.
At the same time, the Daily Maverick Times Live and other publications report that some disturbances have been reported in Durban settlements, resulting in the displacement of over 50 people in the Burnwood informal settlement in Sydenham and also Springfield Kenville area in Durban. Protesters reportedly stole foreigners' belongings. Previous disturbances have resulted in the loss of lives.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona and VOA Ndebele.
Yeah, chonga kunjani mfowethu?
No, ndi right, Gibbs.
Yeah, so lamhla ke sikhangela khona okwenzakala ke eDurban. So kuthiwa ke kulabantu abatshayela izimoto abangani bayahlutshwa sibili ngabantu bakwele South Africa. Abantu babathathela imisebenzi ngakho ke bona bathi abasela lutho lokwenza. So bayakhangela ke ukuthi umuntu ule driver's license emenjani. Nxa ukuthi utshayela itruck yomuntu umnikazi ose South Africa bakuthathela yonke ibelonging yakho olakho yabukuthwele bekuthathela le license base bekuthathela le truck bakenza njalo bakujethe hamba so ke besikhuluma lo new driver kuthiwa ngu Solomon othi ubekhona apho kusenzakala konke lokho kuthi kusenzakala njalo kwasekugwazwa omunye khanyazani uvela kwele Mozambique so ke sike sabona imfanekiso yakhe ama pictures akade maningi kakhulu elokho sokuleta ku social media kutshengisela ukuthi kulo truck driver ukade gwaziwe. So kunjalo ke kule minyi settlement esikhona ngale Durban okubikwa kuthiwa ke kulabantu ababaleke by police station abanye njalo bangazani baphonga ubhoda nje kula ngale eDurban ngoba kuthiwa initially kade ungani bebengabhadalanga irent ngokutsho kwabantu then wasekubuya ukuthi kwasekumemetheka kwaba into esingani sokutagetwa abantu abavela kwamanye amazwe. So nganu ya shlupa kono kufuwa
itu. Ndisho shu. Wongu wadiwa watereri ni watariri. Nasi nyayatiri kukurukura. Ndiye kuruguiskwa. Kuruguiskwa shijaru wa shikune zimwe nyeka. South Africa. Zikuru mudunu re KwaZulu Natal. Kunwe kune guta re Durban. Ndo katuku mzaotu kwa katangira nyayizo. Zastu mzaotu za tendere rao. Zapinda mune mangwe matunu. Tunonza kuti kunzimbo. Zakaita se kuna na Mpumalanga. Kune shunenge chuduku itiko wa ikoko. Ve chitoro avasi kusiwa. Kana uine chitoro kana bizimusi rako. Ushinga uri mvakure. Semata uri rawanengo achita kutumforena. Unovu watongo ruiskwa. Wachitora midziyo yako kana kuluta. Kwa tinga tukuluta kuya u. Idambu ziko. Vamuwaru kupomera mosha kuneveshe matonge ruwe nyika. Vemu South Africa. Kuti sezo nyika ya tarisa ya nisaruzo. Muna meyu, zhiriguita kuti vanenge wachita garutsi giro, vavimbise zvisaro reSouth Africa kuti tichakubatsirai kuchengetera mabasa kana makamati votera ari kutorwa nevekunze. Takanzwa rimwe gurukota, mutevedzeri wegurukota rezvinova vanoona nezvemapurisa vabongani mukingo. Hanzi mukongi vakataura iwo kuti maguta mazhinji muSouth Africa. Zvikamu makumi masere kana yatingati 80% azara nevanobva kune dzimwe nyika 80% maforeigners takanzwawo mutungamiri wenyika weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vachitaurawo mwedzi yaperai vachitaurawo nyaya yekuti vanobva kune dzimwe nzvimbo havana vakutaura nezita rekuti vanobva kune dzimwe nyika asi vakataura kuti vari kuuya vauyi vanongosvikawo kamabhizimusi avo pavanoda vasina maresinesi vasina mvumo wakataura zvinofanira kumiswa saka vamwe vakuona kunga mashoko iwayo ari kuita kuti akurudzire vana veSouth Africa kuti aiwa vekune dzimwe nyika ndo varikukanganisa magariro takambonzwa umwe mukuru wemapurisa achitaura kuti ndo vari kutengesa zvinodhaka kuita umbavha neumondi nekuita zvechipfambi vachipomera mhosva zvizvaro zvekune dzimwe nyika saka tiri kuona kuti nyaya iyo yadzoka zvakare zvinotyirwa kuti zvinogona kukonzera kurayiwa kwevana vekune dzimwe nyika sezvagara zvichiitika kuti pane paita kurwiswa kwevanobva kune dzimwe nyika panoita kudeuka kweropa ndo nyaya yatoda kuti kurukure muri kwamuri ikoko tiudzewo kuti zvakamira sei ndezvipi zvamuri kuitawo kudzivirirana sevana veZimbabwe kana sevana vekune dzimwe nyika muri kuungana here muchiitawo chirwirangwe tichida kunzwa zviri kufamba sei mapurisa ari kubatsira here ndo zvatoda kunzwa Gibbs.
Yeah, I think we've got one of the truck drivers on the line. I think we've got two of them. The first one is Patrick Mukwaza. You can talk to him maybe.
Tinamkoma Patrick Muna Makwaza vari parunhare zvakare tinamkoma
Solomon
vari parunhare zvakare vese vachikairi vari vana veZimbabwe vari muSouth Africa totanga nekuti mkoma Solomon makadi how are you linjani
Nyatira jonga makasimbere jonga kunjani chii
siyaphila kakhulu mfowethu singazi kweni
man strong.
Ndizvo zvotonzwa kuna mukoma Patrick Muna Makwaza makadi mukoma.
Nosimba baba jonga makadiwo kuri pekwa muri.
Aiwa stina skona linjani wena?
Aiwa ngiyaphila.
Siyabonga kakhulu.
Yes, kase ngawe baba Solomon. So akusitshele sibili sizwa kutwa ke okungapho kungani kulethusile sibili. Akusitshele ukuthi kumenjani njalo kuyini okadubhekane lakho.
ndithi litshona ndalibuka ba emasura ase mpuma jonga into engapha mnumzana ayimanga kuhle ukuthi ngibe kanjani ngoba mina kahle kahle ngisebenzela eJohannesburg lapho okunenkampani engisebenzayo kodwa ngumuntu okhuphuka edebheni ngikhuphuke njalo ngibe ngapha sesikhathi ngiyaphuma emasrs kodwa okwenzakale iviki le ngesandile ngisiya edebheni ngisuka ejoni ngase sizulike ukuthi kuthiwa akumanga kuhle enokuzeni khona le edebheni ngalala endleleni ngafika nje ngemande ekuseni ledi ngabo-ten leve so ngise ngisethemina fane eport ngazaze kunombiko ukuthi wasesivalele yazi umuntu wazi idebheni nakuthi kule garaji endleleni emedin off ahleli khonapho lapho babhwaze khona umuntu kuloke kuvalwe khonapho nje thina besiyabot maybe for 500 kilometer away from the indlela kuyiyona indlela esinjengangayo kuphuma akuleni indlela futhi yabo sekulwa nje sibhekimelisa so kwaba njalo nje abantu yazi into eyenzisa ubuhlungu ukuthi even abantu odrayiva yazama-locals abekhona around esiyabe silabo khona le phakathi ikhuluma bebenza so yazi besiyabot 3 phakathi khona le sikutheni nje sabakho endaweni yethu sithi sizama ukhuluma nje madoda siphuma kanjani la yazi umuntu ewutshela ukuthi emadoda kuyelani kini ngoba lapha ndizophela yabona thina sizeza phuma lapha besikhona eport yama-terminal amede angamopasi 9 ebusuku sithatha ama-chance nje ukuthi amede by now abantu abaselesukile and then bona sisizele izulu ngothi izulu beselinabo-9 so zasuka ngendlela leyo ngothi yothi bona beselesukile sesiyatshonela ngabo-5 besendawo ethiwa M7 indala engena kusuka M3 siyangena eJozi edebheni so lapho besemonti ekhona so besengelachoice nabo idebheni anyazi kakahle so besengeselachoice salanda khona ngalapho bethiwalikhona fortunately enough zole zethu bezisile ngasekho sahamba zesayalala e-retasbay ngolezini ebusuku sangaye i-retasbay suka ngo-4:18 ngifika izolo lapho ejozi yabo around emini kodwa nje umuntu osedebheni ngokubona kwami nje nang ubonile umuntu osedebheni ngakuyini hhayi yazi umuntu ukuthi udlele ekhaya mbona ngathi kwesinye isikhathi yakunzolo ngoba nje yabona last week lethi se-medon wolf lapho kulethwa khona isiklayo se-BTO siyi-3 kwabuya amapholisa ama-south african la bafika bathi wona babuza omnye idrive esinayini esebenza naye aphakathi fakuye bathi wafuna ilicense wabanikeza ilicense kade ukuyeza ilicense futhi ngifuna i-passport so zizuthi izinto 1 by 1 lwakudrive sikaye ma ufuna izinto zami akunike konke akunjela ufuna izinto zami zenkunike konke khetha okufunayo umphetho abasinasithi kuthiwa etondarafmin sintame zimbabwe nagoendarathon zimbabwe mpolisi wathi wathi ubhutwana wazonda wathina semthethi no policeman but yapinisinofotis kulikula bekulikula lomntu omnyama andiyabona so izabantu abanikethi amapholisa bayasiza mina endaba ento engibona ngathi la mapholisa ukuthi bekusize ngiyaphosa njengamapholisa enatali indlela yakhuluma ngayo abeke bakusiza la bangasiza nje ukuthi nje zama ukuthi abantu babonaathi yakusiza kodwa angamboni namboni ukuthi umntu angakusiza
ye so-ke wena ngalithesi ususuka ngizokuthiwa-ke wesaba sibili subona ngani ungangcono ekhaya
mina besengifuthi athi ofini kahle kahle ngingafuthi ngihambe for good ngoba nje yabona ngilama kule mali esizwayo izinjani so bengifuna ukuthathi i-ofini ekhaya nje for 2 weeks ngibona ukuthi umumo lo uyakuzohamba kanjani njengoba manje bona nje kunokhetho inkokheli zombangazo zikhuluma inkulumo ezingarayithanga so into le maybe ingaba ngcono after ama-election so yabona emthini njengabalamafamilies la ngiyabona kungcono ukuthi umntu athathe ifamilies ekhaya yabona ngoba nje into le avuka umsindo kunje kunabantwana ulapha njeeeni manje akunamntu ongasizana njengosizwa nje upresident wakhona ukuthi ama-foreigners avula amashophu njani kodwa olaloku bebanikezile kuze igunya ukuthi besebenzi labo bantu thina basinikeza amaphemiphi izisebenzi bayakwazi ngiyasebenzi i-driver kathe sesiswa yinkinga ukuthi yakhesenzi ngoba mina ngiyasebenza senze inkampani engcono drivisi yakhe engcono khona imali engcono sesiwa ngathi thina thiwa sithatha imphilo ezileli ngiyabona-ke manje but indaba nje umuntu ekhulume ngendaba yama-election umuntu onyamkhoru ukhuluma iqiniso indaba le yokuthi ivideo le-ansbona ngathi ayilacrik so athe sibona ngathi vele ngathi yacrik sazi indaba le
Hayi siyabonga kakhulu ke baba Solomon uthi ungenile kuhlelo wasichazisela sithi kuhamba njani ungathinola kusasa baba Solomon
yeah
okay bye bye ba yeah so Mr. Solomon was saying that he was actually caught in the disturbances while he was docking in Durban. So he says there are some people who told them that he had some friends. Mm-hmm. They were told that they have to leave South Africa because they are stealing jobs. And then he says they took a chance around midnight, to say, okay, let's leave the place because it was surrounded by South Africans.
South Africans.
And it was raining. So he says they're lucky that they actually left that place. But then
and they left their trucks there.
No, they went with their trucks.
They managed to drive.
Yeah, because it was raining and they couldn't block the highway.
Okay.
So he says then, the police are not helping much. He says the police appear to be xenophobic. And so it doesn't help matters. So he says, when you're in that situation, you are between...
Hard place in the rock.
That's right. So he says, it's very, very difficult to operate under those circumstances. And therefore, he was deciding to go home for about 2 weeks, or then come after elections. Or if the situation persists, he will just stay home. He says, you cannot risk your life and, leave your kids suffering. And he's blaming the African National Congress of South Africa for actually, fueling these kind of attacks.
Oh, yeah. That's sad. Let's hear from Mukoma Patrick Muna Makwaza. Mukoma Patrick, mungatu zakuti zvinzvaka mira sei, nokuti muswe muvuro. Makambo tu zakuti zvakati omei. Nasi tonzwa mchiti zvinge zvakati nye wenuke asi kwete kutitingati zvinzvagadzikana. Zvaka mira sei.
Magadi wajonga kandi nire.
Aiwa tiro wapenyu mkoma Makwaza.
Aiwa hindi nesimba zwangu aiwa tinotenda baba. Na uye muno mdebeni nakati ome nekuti musenzo zvekuti kushanda izvozvo asi hauziyo kuti ndipapo unobatirwa zvekutoti tinongogara tangogadzira kedu tikangoona kumberi kwangu kuti vanhu vamira kutongosiya zvori yemurungu uchitotiza nekuti situation yacho haisati yagadzikana.
Tiri kunzwa kuti vari kupindawo mudzimba vachipwanyira vanhu mudzimba nekupwanyawo zvitoro kana matakshop zvevanhu vanenge vasiri zvizvarwa zveSouth Africa zviri kuita sei izvo?
Ya, izvozvo zvinogona kuve zviri kuitika munzvimbo dzine matauni madhorobha mune zvivakwa zvine vanotengesa isusu kuno kuDurban kuno kwatiri vari kunyanya kutinetsa ndevava vari kuti tiri kuvatorera mabasa avo ekudhraivha marori ndo vari kunyanya kushupa nekuti hatichatomboziva kuti pamberi pauri kuenda apo pakamira sei ukatosvika parobhoti rakaita kunge rakutotinja kuita green unotombomira kumashure utongosvika nekupinda chete usina kumira nekuti zvinhu zvacho zvakatomira kuea nekuti hamudzimba kupinda vari kupinda unana sprinkles pasi mutumbo ine yedhebheni zvinotonzi vakapinda vakatotora zvinhu zvemumwe anobvawo kuzimbabwe vakamutorera zvinhu zvake imomuyamira vakasiya vapwanyapwanya imba yake zvekuti zvinhu zvake hazvina kutombomirwa zvakanaka.
Tiri kunzwa kuti kune vanhu vatatu vafa kusvika pari zvino. Nhamba yamunga konfirma here kuti ndizvozvo?
Pari zvino izvi kuno kudhebheni kuno kutine mukomana akabayiwa nebanga muna bhedhuma ari pake Edward pahospital akaitwa maoperations vamwe vedu vatomboenda kunomuona nhasi masikati vachiti hake kondishen yake inenge iri nani asi chimiro cheoperation yachona hatiri kutyisa kana kutarisa haitarisiki nemaziso nekuti dumbu rese vanga vacheka dumbu rese iri zvekuti tinototenda mari kuti haana kuzonyanya kubayiwa pakaipa chaipo asi manhasi ari muchipatara akarara pamupedha izvo.
Ndewekuzimbabwe?
Ya, mukomana ndewekuzimbabwe tinosenza naye mudhebheni imomo.
Very sorry. Saka mapurisa ari kubatsira hino kutanzwawo vamwe vambotaura mai manje vari kuti mapurisa anenge asiri kunyanya kubatsira.
Zvinoitika vajonga kangezviva zvinonzi mwana wamaita mwana wamai nekuti kutema kwevanomuno munaivo mapuriso vanenge vachitemawo Saka wakumano muno wakato masitake kutuwa rudo mabasa. Ndiwe muno mwanto wa supporta wasi. Wani kwa wakiza mwa kuti batika kabitra asi. Wani kwa wakilo kutuwa wale zonyika ya wakuti situation ni mwini kama wakwa ya kamera sereno. Wato wakashika parukitwa matemu station tata ya wakumano muno wakafara marodi. Awasu kwanza kutuwa wakumana wakwa ya kuti pitai mota ita makaita hapa iti. Wanawani wano kutuwa kupapa ine kuti dawa chungo tindiru tindiru wase wana wuchengele zasi. Chukuri zengo di mwano wa mai. Mwana wa maya, pano kwa mreketa, chifani ntano tu doku tutati. Kwa saka iyo, kwa wadu, kutitikenze umuno mawadu, wano tichika. Tino, papa mungu, kwa imu mungu. Haa, wano tichunguruza, tino chunguruza. So, uti mapepati nao, mapemiti, urumendi ya katipe kutitikenze umuno mtu. Neto ni tino 4 years, kataka puwa mapepa ese kutitikenze umuno mtu nao. Hali, tino nguwa waka kumika, wano kuna mkukuta, uti ya, mapepa wena waya, asima kita jese, kuoto botoro, kwa ene polis, oto zobono, kuma wako, umafese, Sinovaizo zura zati kana na iwo vati nani guarufariro kuti sisi tibili omini kama wataka zinjali zurugumi tano kuti atia tia tia vuti tia pati mire kuti tita tima.
Ah, iwa tunotenda shukuru mkwama Patrick, thank you so much. That's mkwama Patrick Muna Makwaza, he's a driver based in Durban. Well, he's saying the same thing like what Mkwama Solomon said. He said they are working under difficult conditions because they don't know when they will be attacked. And he also says thieves are taking advantage of the situation during these disturbances because he says these are South Africans who are claiming that they are taking away their jobs. Some of them, they are saying, we are not attacking you, we are not taking anything from you. Just leave the truck and go. Take your belongings. But some thieves take advantage of the situation.
Ransack the whole thing.
They come and they tell you, get out of the car, and they ransack your pockets, your bags, and the trucks. And he says the police are not doing much to help, though their presence sometimes helps to diffuse the tense situation. And he said that there's one driver who was knifed, but fortunately, he survived, but he's serious.
And that's
a Zimbabwean
guy.
Yes, and he says they are being attacked despite having permits that allow them to live and work in South Africa.
Very tough indeed.
Yes.
So we've got another truck driver, and that is Mr. Mdlongwa. Baba Mdlongwa, lichona njani? Sichonile kakhulu, Baba Mdlongwa. So akutsho ke, Baba Mdlongwa, ukuthi wena ngokwakho ubona ngazani isimo lesi sikwethusa kanganani? Manje nxa selikhangelana labo emehlweni sibili sebe kubuze bakwenza konke konoku bacina besithini baba Mdlongwa ubaba Mdlongwa mbona zani ifoni yakhe ingani iyaqhumeka so ke singazani sesimluzile asikhangele abantu lapha ke ku Facebook tibathini ubaba Mdlongwa siyambonga kakhulu but what we are saying is you know the language issue is the way they are identifying them. So he says when they go to somebody, they ask you one or two questions, and then they can easily identify you and say, no, you are not South African. So then they start doing whatever they're doing. So he says they're now very unsafe. And most of these guys work with them. So they identify them and then let other people do the dirty work. So that's another thing there.
Now, shown on Facebook, Gibbs, we don't have much from our viewers except that they are asking us to call them because we have Memory Ruimbo Mukungwa. She gave us a number. She wants us to call. And Richard Mufupi, the same thing. He gave us his number. Then Mickey Joe Joseph Dube, he says, watching live from South Africa. That's in Hartsby Port Dam. Then Standiwe Smelene Mutunzi, she says, we're the same color, but we're killing each other. Yo, how bad. Then V Towers, Yeah, he sent us his number. He wants us to call her. And Grace Mambazo, the same thing. She wants us to call her. Mm-hmm. And Angelina Mtsoka from Durban. And she's also expecting us to call. We'll try to call all these people, Gibbs.
Yes, we've got several people that are on the VOA Studio 7 in the Valley page. And one of them is Msunduzwa Ndlovu. The other is Polite Kwakuba Mamposa and Pamela Kumalo. Kuzobuya ke uPamela Khumalo uthi utshona njani Dube. Sijone kahle sibili baba Pamela Khumalo. Singazi wena khona futhi unjani. UMagwaba Moyo says, can you call me right now, guys? Then Martin Frank Sai uyabhala lapha jonga uthi lento enje uma kuzoba lama elections ijalo kwenzakala. So all what he's saying is that whenever there are elections, this happens. Then Sipho Lunga writes, linjani Dube, siyaphila kakhulu mfuka Lunga lapho khona kona ngapho. Mluleki Mlisa says, evening everybody, this is just for political gain. South African President Cyril Ramaphosa is failing to rule South Africa, so he must intervene in this issue. Then we've got another person that sent us a message. Vusi Mpofu, uthi Dube linjani yo, kunzima ukuphila emazweni, siyafisa ukuthi nga seZimbabwe. So then I think we've got a caller. Chonga, can tell.
Hello, hey, Magadi Mkoma.
Do you have a red?
Mkoma tipe iyo zvamuno taura pamusoro pezviri kuitika mu South Africa izvi. Tati tipe iyo zvamuri kuda kutaura pane zviri kuitika munyika yamuri ye South Africa.
Ini ndokumbira kune vakomana vari ku Durban avo kuti suva kana vakaona dambudziko rakadai rasangana navo kwavari kuti vaidza kuzvidzivirira nokutiza kana vakaona kana pakaunganiwa. Nokuti vakomana muno vari kuuraya kuti zvekutamba.
Saka vangazvidzivirira sei nai mukoma, nokuti tinoona kuti ava vanenge vachivarwisa vanogona kuuya vari kana zana kana kudarika, iwo unenge uri mutyairi mumwe chete panguva imwe chete kana vanhu vaviri murori.
Zvavangatoita ndizvo zviye zvekuti kana vakatona.
Oh, his phone is dropping.
I think phones.
Sorry, Venger, but I'm not quite ready.
Sorry, phone is Nyambo Zima.
Hello.
Phone is Nyirukumbe, it's a breaker. Your phone is breaking. Saka, atina kunzwa shumwe zvamataura.
Okay. Ndandiri kuti kana vachinge vaona kuti pavana pava kusvika apa panenge pakaunganiwa kana kuti panenge pane movement yavatona. Mote munhu ine insurance iva vana insurance saka kutiza neupenyu hwako munhu kunenge
Okay. Thank you so much.
Dambudziko ratinaso ratasangana naro kuna kuti South Africa suva rakaoma.
Aiwa maita basa mukoma. Foni yenyu iri kumbodzima dzima asi takwanisa kunhonga nhonga zvishoma. Muri kumboita muchibreka, regai tikufonerei zvakare. We'll call you back. Hello, Gibbs, that's Mkoma Zaka from he's in South Africa, Port Elizabeth, PE. I was confused. I thought of PE Prince Edward School. Yes, he says he's urging Zimbabweans to protect themselves, and if they cannot fight back, then they have to just abandon the trucks, because he says the trucks are insured. But most of these are people, they are not insured. Even if you are insured, your life, you leave it once.
That's right. And he said, abandon the car. And go home.
Make sure you.
I think that may be good advice there.
Yeah.
So let's see whether we've got some more people that are joining us here.
Yes.
On the VOA Studio 7 page, which is the English page, we've got several people that are with us here. Stato says, I'm listening, I'm in Malang East, in Java, Indonesia. Huh? So we've got a guy in Indonesia. Then we've got Noel Maposa who says, good evening, guys. On live talk, I'm with you today. There's Musisiwe Moyo, right? Watching you from Pretoria, what these people are doing is very wrong. I guess this time they are doing the same xenophobic attacks that they've been doing over the years. Mm. So do you have another person there?
Yes, I think. Mm-hmm.
Yes.
Yeah, we have another caller.
Mr.
Azaria Dube.
Yeah.
Yes. Linjani Baba.
Hello, Azaria Dube.
Hello.
Yes, how are you?
I'm fine. How are you?
Yeah, which language are you comfortable in?
Let me speak in Shona.
Yeah,
okay. Yeah, in getting to South Africa, Kuno Kupaita Amutiko Guru School, Kuru Debbin, Kuti Tukuna Kuti, Twagari, Romum South Africa, Nekambotia, Guina Minister, Nukuti, Maforina, Akin Chama, Nukuti Munomu, Vasimbo, Tasiva, and Go Soma, the Savachita Commission. You know, when I saw Kuti, this is the Kuti, Vagari, Romu South Africa, Varku Debbin. Harutura mukana wakitanga kutanga basa ravo ya kutia xenophobia. Nukuti parisi nyoti na matrack driver sita kutia kwa tete kifunze wa ushara so muti mbako ziri kutia deni. Wanikonsa kuita 11 wa roho wa kato kuwara. Koti wa garibo muno wa singa drive matraki. Wanungo rimu zumbi ya tete deni. Nengo yenge ya changa iri kumatraki. Pane wa toru wa suunu wanushuka kuma 22. Kuita wa ngusefi ni wa kuwara panurumi. Madzimai zvavo hapana ati aiti ataona ati akuvara asi vatirudza mafoni vatirudza mudziri asi isu tisanganire dzimbabwe inhu yacho nomusouth africa tazivisa minister of police munosouth africa asi tichinyamboenda kure vabva vangotipindura kuti south africa haisi yakatendera zvinhu zvakaita sezvi kuti zviitike asi nyaya yachavona ndeyekutiko zvinhu zvava ne 3 days zvichiitika sei south africa isina kupindira panyaya iyi kana kuisavo kanekiri panegeta paridio kana patv kuratidzavo kuona kuti idambudziko guru vanhu vari kurohwa vanhu vari kuripa zvinhu vanokwanisa kurika vafa kuti metro police imirirewo zvine simba kuti ikwanise kuti idzivire kuti zvosaenda mberi nekuti vatataura navo vatorwa namapurisa vanoti mapurisa acho vangasvitaura kuchini kuti mupfumike munyaya iyi yemanga madzokera kunyika yenyu asi vangori vanhu vokuti havasina mari pavari havasina kana midziyo munhu anongotimi zvakatsika sekusvika toti ine south africa inge kumasa kuti yaipindira nokukurumidza asi handizivi zvino kuti mamwe masangano ari mumwe ediaspora zimbabwe kusvika pato pakutibeta zvana kuti tizivisechin mapato ano mamitiri omuno musouth africa nokuti takati wandii takatisiyanei
vadhuve imi mune sangano ramataura rezimbabwe human rights organization imiwo musouth africa muchimirira zvizvarwa zvezimbabwe misangano yakadii yamati mamboitawo sesangano pamusoro penyaya iyi uye zvii zvamuri kuwana
ndingati pari zvino ndanganisa ndapiwa mhinduro kubva kusangano rezimbabwe solidarity forum nezimbabwe political victims association namamwe atinavo vandazivisavo padande mutande ratimanisa kutaura ndandati zvava zvakanaka kuti dei taimbosanganavo panyaya iyi tigoona kuti tinga inda mberi nenyaya iyi asi havasi vandipindura asi handizivi kuti ivo pavari vangava papi ngoti netuenga chindinoita ndichazama kuti ndidini atika neusiku hunohwu ndinovimba kuti naivovo nyaya iyi vanayovo sezvo isu tidini tataivona tikatichini de tanga tasangana tikataura vandipindura vangoti beke asangana pati hasati ava nezuva ratarongwa kuti tingasangana musi wakati
asi kusangana imi pachenyu kunobatsira chii munguva yakadai hamuoneri kuti zvakatokosha kuti munge muchisangana nemapurisa nevemasanganowo aivo vemusouth africa tinoimba kuti vane masangano vari kurwisa ivo havangongoti tikutorwa mabasa vasina sangano ravari kushanda naro
kusangana kwatingaita kuaa zvikuru kwekuti kana tikasvika tikanopa chipiro chedu kuministry of police takabatana sezimbabwe diaspora organizations zvinova nechiremerera zvikuru kuti vanotora nyaya kuva nyaya yakakosha zvikuru mavonero andinozviita nekuti vanowanza kukosha nengotenda kuimmigration kana mukaenda makasangana semaorganizations saka kusangana kwatinoita kunobva kwapa kuti ivo vazvitore zvine simba zvinobva zvaoba kuti zvipinde kana pamedia vanobva vatozopinda ita kuti mapurisa apinde munzvimbo dzacho atore matanho avanowanza kuita avanoziva ivo kuti kana vakatora matanho awa zvingabetsera zvikuru kuti vanhu varege kuramba vachitambudziwa nekuti vanhu havasiri pasimba dzavo. Vamwe vanotori mudondo, vamwe vari kuti vari mumapurasi, vamwe vanotori madzimai vana vana. Saka iri dambudziko guru zvikuru kuti nyaya ndati ndichibvunza vati ndapana vacheche vatinavo iko zvinezvi zvatinavo tiri mudondo. Saka unoona kuti nemakutonhorera kunoita usiku ende kunombonaya vanotokwanisa kubatwa nezvigwere.
Thank you so much, Wadube, maita basa.
Tinotenda zvikuru.
Thank you. Gibbs, Mr. Azaria Dube is in Zimbabwe, and he works with the Zimbabwe Human Rights Organization there. He says they are planning to meet as organizations representing different nationalities, and they are hoping to meet and map the way forward so that they can meet with the police minister and then speak as one voice. But he says he blames politicians who are using this thing as a milestone for political gain. Yeah, because some of them, when they are campaigning, they attack foreigners. And the next thing, the people on the ground will now use that as a platform to attack foreigners and loot. And he says 11 Zimbabweans have so far been injured, while some houses were ransacked. And I think they are trying to see if that can be brought to end. We just hope they will meet.
Yes, I think we've got a caller. What is your sister? What is the caller? Ipi kuto akuluma ke isiona. Akomzama kona po baba chong.
Hey, Baba Magadi.
Nana Baba Magadi.
Taka simbandia na ba.
Ndi Steven Murairwa.
Wa Steven Murairwa. Murufona murukupi.
Muru Botswana.
Muru Botswana. Tu zewo. Shiruku itika. Shiruku Botswana. Shiruku itika kwa South Africa.
Kunongwa kuchineri nyarara vakungoti vanhu ana chingo mhanyapo nepapasa zvakasiyana nezvekusouth africa vadaiti vari kusouth africa aizosambotaura namukoma vambotaura vachiti zimboda kusiya mota wotiza neupenyu hwako kana kufamba netsvimbo kana ukaona vaya kuvharira mberi kuona trafic kwanisa kuinda nepavari ipapo otongoenda
otongovatsika
nofasa.
Asi kaiwe manje unenge wavharirwa nedzimwe mota nokuti vari kuvhara mugwagwa nemange matruck mahombe chaiwo.
Anenge ari awe here kana ane vanhu vari kusiyawo matruck avo?
Vanosiya matruck vanokubvisai, vanokuburitsa murori yako, but rori yako iyoyo bve yashandiswa kuvhara mugwagwa zvekuti hapana mumwe achapinda. Saka murori imune musina munhu inenge yangovhariswa mugwagwa. Saka iwe ukasvikoroera ipapo ndiwe unongokuwara mota yako yokuwara, hauna kwauchatiza uchienda.
Ndinoona sezvinoita vanhu vari kunoku kwatiri kunoku. Vanofoma zvimagurupu zvavo zvemawhatsapp groups vachicommunicata kuti pakati pakaipa take care, pakati pakaipa take care. Saka vari kusouth africa vanofanira kungoita the same. Kana vasati vaenda kana kuti vachifamba nzira dzakati N1 kwakadai kwakadai kana kudurban kwakadai kwakadai kudurban station kwakaipa, vanhu mazimbabweans vochiregera kuenda ikoko bcause haungapindi parisk uchida basa ka uchida kana ti 5,000 10,000 wosiya mhuri.
Yeah, I was
tichangoimba
kuti vari kunzwa, but I hope they've been doing this because the other time I think there's a location called Beria or something. When they were attacked there, I think they
teamed up.
They teamed up and they helped each other through these WhatsApp groups. He's urging them to form like WhatsApp groups so that they can inform each other of places that are dangerous to go. And I think it's something they've been doing. Thank you so much, Mkoma Steven Maeta Basaragai Tutoremu Mtereri. Thank you. Hello, tinemwe mutereri parunare.
Magadi Mukoma Jonga.
Takasimba baba, zita ndiani?
Jonga Admaya Huni.
Mukoma Admaya Huni, murikufona muri kupi?
Ndirikufona ndiri muba mujebe ndenda mujobek.
Muri kutori pamugwagwa izvozvi?
Ndiri pamugwagwa izvozvi.
Pakanaka, titaurire kuti mugwagwa muri kufambika here?
Mugwagwa makanyora mukata kutofamba kuda kutotiza.
Kutotiza uko
nokuti dambudziko rakuita ndiri kuti vanhu havane nzvimbo dzavakugarira like vana mareni mumakomo munoremerwa motikari yomari kunyaya kumira muna M7 inokonekta na 1021 mujebhen ndo maareas avaitora matizi emotikari. Saka avambe vaita vachanzi unogona kutiza hauna matizi vanogona kuti nekuti dzimwe mota dzinedzatirwa matizi nedzakavhara kumberi. kutongobatwa kwe dambudziko rehomendere kuti zvoni iyo vanoti isi maforeigners tinosima cheap labor mari dzavaitambira nedzatakutambira dzasiyana pamutanga paedu isusu maforeigners ndopane nyaya hombe saka uyazve musouth africa mune mutemo mune mutemo mapurisa haagone kuti azinge anhuaaaeezvinoitwa kune dzimwe nyika nokuti vanhu vaa vane marights avo but marights avo anozokurira
But mukomadhi maya ivo vari kuti imimi muri kuvabira mabasa pane mutemo here musouth africa urimo wekuti kambani inobvumidzwa kupinza basa vanhu vakawanda zvakati vekune imwe nyika
dambudziko rekuitavae mukomadhiaekuti munoona kuno south africa mota dzakawandi but mota zhinji neiya kuti mari yakuwanda kudrc matrust mazhinji anoenda kudrc kukongo saka tinoita kuti vakambanis avazotora maforeigners inhau yekuti vakamukenza vakaita vanana drc vanonosiya mota dzese nekuda kwemaconditions nokana vanhuti wezezezambia nedrc ravara 44 days neunyaya yemaconditions emudrc vakamukenza vakaita drc nemaconditions emudrc vanosiya mota dzese saka mazimbabwes malawrence mazambia neya kuti kunyika zvatinobva kwakationa chinaudzama kuti tiipate mhuri kumusha tinoshingirira saka avaeozimotikari muno musouth africa vanokonzera kutora mazimbabwe nemazambes vakawanda nendaa yekuti vanana uchingi hwedu nekushanda kwatinoita
thank you so much mukoma maita basa tinongonamata kuti mufambe zvakanaka usiku ihwohwo
zvakanaka tangorogadzira tichienda kumusha hakuchazarika kunoku
haiwa tinoimba kuti sarudzo dzikapera dzimwe nguva zvichanaka
ada mwari vatichengeta
thank you so much
okay
yes gives that's Admire Huni mukoma Admire Huni calling from Durban actually he's on his way from Durban to Johannesburg he's driving and he says he chose to drive at night because that's it's one dangerous. Way of trying to It's one way of trying to avoid these people. Yeah, he says there are some dangerous spots where they wait for trucks, especially when you are going uphill. They wait for you because they know you lose
you
speed.
Then they
block you there. And also he mentioned M7. I think that's a highway M7.
That's exactly where Solomon was.
Yes. Yeah. So he mentioned
that. Yeah.
And now he says the problem is the truck owners, they prefer Zimbabweans. Because Zimbabweans, they work, even if the money is little.
They work.
Yeah, they dedicate themselves to whatever they are doing. And they can work long hours.
Yeah.
Yes, so that's
And that's one of the callers who actually told me this morning that, you know, what happens is that whenever some South Africans get paid, they go away for three, four days. And then, you know, now these guys will look for
foreigners. Zimbabwean, when he gets paid, yeah. Instead of him going, he sends the money home.
That's right.
And he stays at
exactly,
the work.
Yes.
Okay, tinemwe muteereri ndiana ari parunare mukoma ndiani ndimukoma nditete ndiana. Hello.
Hello, Juma.
Yeah, makadiko.
Ndamboda pese mai manja.
Ndiani avo?
Ndimukoma Admire.
Womukoma
Admire.
Mukoma Admire huni Saka maapapi manje?
Ndatora muJoburg ndakutosvika muJoburg kuenda kuzipo kuti
James. Okay, makutopinda muJohannesburg.
Ndakutopinda muJohannesburg izvozvi ndakutofurema kuda 93.
Yes. Aiwa, no kana masvika makusvika kwamuri kuenda tinofara nokuti tiri tichika kuti dzimwe nguva tichango tichipedza kutaura nemi muhamasangana netsaona.
Kukuira kunoita kuDurban kunoJoburg hazvazvatanga kuDurban ndokune nyaya yese.
Ndiko kune problem. Aiwa, thank you so much mukoma Admire.
Okay,
thank you. Good night. Yes.
Yeah, we thank Mr. Admire for giving us that information. And on Facebook, remember that we are on VOA Ndebele, VOA Studio 7, and VOA Shona. So if you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Yeah, abafisa ukusixhuma khona manje, lisitshale ucingo phela ku 001-202-619-2077. Sike sibone ke abantu abasilandelayo lapha ke ejonga. Silomelodi Golide Chuma uthi sahlupheka thina amaZimbabweans. Kuzobuya ke Edwin Bebe uthi kunzima ukuhlala ukuphila kwemakhelwane. uzobuya ke uPamela Khumalo uyabhala laye uthi eZimbabwe siyahlupheka legoli futhi kuzima madoda silobani khona boke mfowethu
panapa gives ndofunga mshini wangu wamboti nzwengei saka uri mashure asi tina mkoma Nicodemus Matariro anzima nerakanaka watching from DRC Kolwezi then Leopold Makaka what a shame memory ruimbo mukungwa anzi inga zvakaoma kushikira rini nai tenzi tichirarama upenyu wekungotiza isai that tiri kutiza kurowa oro tiri kutiza namo then Ishmael Ndebele ndingasitadza kuverenga zvavanyora deep Ndebele
aha
adairi Ndebele light ndaitamba nayo ya ndichakupa uzeverenga then pana Oliver G Nyandoro Mazimbabweans we are in deep problems matambudziko ataka kusangana nawo awandisa kudarika numbers yedu zvazve kungoda anzi zvazva kungoda ndezvekuti tinamate Oliver Nyandoro anzi zvangoda munamate nofunga vari kutarisa matambudziko arosangana nevana veZimbabwe vari kumusha vari kusangana nematambudziko emadutu mpengo cyclone idai vari kunze vari kusangana netsaona dzakafanana naidzodzi Gibbs
iye kuziva kakhulu ke siboneke ku VOA Studio 7 SQN lapho utisilani kwanyangazana magagasi tulamhlanje singathi kumbe ubulembu bethu abubambi kuhle
angikwazi
uhamba njani
network yacho
network yakho ngani yahlupa so uthi nizame futhi jonga ngakuvula kudla njengoba uthi sengikhona uSteven Munonzi says can you call me guys I want to say something today then Guda says I don't think it's about elections remember the Moi River incident where more than 34 trucks were burnt last year then Alec Marufu says I'm watching you from Zambia Justin Denga says, this xenophobia thing is very nonsensical. And then Noel Maposa says, I'm with you guys. The same with Masawi Kumirai. I guess we've got a call.
Yes, name Terry Ariparunare. Hello?
Who am I speaking to?
Makadi.
Dofara Mkoma Makadi is Mkoma Jonga.
Ndakasimba ndiya now.
It's Joseph. Zeremu Marea.
Mkoma Joseph. Murukufona Murukupi.
Makopani, nepolokwani.
Pedyo nepolokwani ku South Africa.
Makopani ku South Africa, Mgoma.
Tiudze kuti zvakamira sei.
Mgoma, kuno kuzvina hazvirinane kuno gaza asati dzasika. Asi tiri kungonzwa kuti zvichiri kunana Jebenu kotaka. Chokwadi tiri kurwadzwa nezviri kuitika izvi, saka ndinoratidza kuti Isu tiri muna hatigoni kuzvimiririra isu tega, saka taikumbira. Ini pfungwa yangu ndinokumbira kuti imi hama dzedu dziri kunze nedzimwe nzvimbo tibatsirane kuti tiinde kumaembassy tinodemonstrata. Ndokuti shoko redu rive nesimba ndozambotaurwa nevamwe vemahuman rights vangaitaura nyaya yekuti vanhu vavanoda kuti vaungane vagogara pasi kuti shoko rive nepower. Saka izvozvo ndomaonera ndaita izvozvo zvaidawo kuti imini ikoko ava varikoko kwavari vari kuzambia vademonstratewo tibatsirane kakaizvozvo ndomaonera angu
saka mukoma Joseph vanhu vanenge vachidemonstrata kumaembassy enyika dzipapa
tikangoti vanhu venyika dzese ani tinongova dambudziko redu tese vana vezimbabwe saka izvozvi zvine dambudziko zvokuti vanonyatoziva kuti etaime dambudziko recycoloji isu sirokuko kuno kumakopani tinotobva kuunganidza zvinhu tibatsire vanhu toti sara kwomwedzi zvinhu zviende kunobatsira vanhu tiri paproblem apa topinzwa imwe problem futi saka hatobatarwadziwa tozoona kutoti inini pachangu ini ndine vana 8 vari kudhebheni
zvandaa ndichikubvunzirai mukoma ndezvekuti
wadziwa totokutarisa kuti desagona kubatsirwawo nemii muri kunze
zvandiri kubvunza ndezvekuti muri kuda kuti vanhu vanodemonstrata kumaembassy esouth africa here munyika dzavari ndo zvandiri kubvunzai
ndo zvandiri kutoreva zvakafanana kuti kuzimbabwe kuembassy yokusouth africa ini niko embassy yokusouth africa vamwe vose vakuva kumozambique kuembassy yokusouth africa tidemonstrati ndiko ima hamutarisiwo here dambudziko ratinaro nezvo tine vanhu vari missing over 300 vakafushirwa vari muvha tiri kutambura kuti pamarishoma yatinowana tiri kutumidzirawo kumba kuti tibatsirikewo tipa problem yakadere munhu wotora munhu achibaa nebanga vane ivavo vari pasame problem saka izvozvozvo tiri kutirwadza izvi
ko vari kuita misangano vezvematongerwo enyika vari kupomerwa mhosva dzokukurudzira mhirizhonga ava muri kumbonzwawo here mavari kuita misangano
ndaka ndakazvinzwa president Ramaphosa himself akataura ari kumpumalanga zvakakorzera kuti vakomana varume vechisomalia vadute kumpumalanga chindi last week or last week but one asi zvabva mumashoko apresident chaiwo anga ari kumpumalanga last week or last week but one ndobva vantu valuta vapedza kuluta vakazorova kuti varume vaviri vechisomalia vanoita zvemashopa vakazorohwa ndobva vatorwa vaenda kupolisi takazonzwa tozwa kuti high court yemunomo yanga yataura kuti iri kuda mhinduro kubva kunyaya iyoyoyo from mapurisa aziri agent saka semunhu wahangu nendiri kubata nguva dzimwe handangozwa kuti yakaa sei asi ndo zvakaitika zvakakonzereswa exactly napresident Ramaphosa.
Thank you so much, Mkoma Joseph. Thank you.
And he's been done more of a nana Maxwell Marea namadzimai vangu nemazion ese ekukadoma kuti akumatinamatire ekuti hatinangomira zvakanaka nomhoroso chine mbiri nomhoroso vatihombe nemazionvakwana
vaviri vapfuura
miria zvakanaka izi.
Thank you so much. Maita basa Mkoma Joseph.
Vafana apa vana silence ava.
Thank you, Gibbs. That's Mkoma Joseph calling
yes.
from Polokwane. He says they cannot defend themselves alone, the Zimbabweans in South Africa. So he's urging those Zimbabweans and other foreigners in wherever you are in the world over to go and demonstrate at South African embassies against these attacks. And Tremwe Mtereri Parunare, hello? Hello?
Hello, Mkoma Joseph.
Takasimba, ndiyani now? Ndiyani waruta ora? Sorry?
It's for Wallace.
Ah, phone nyiri kudzima ndofunga muri kudriver makavhura window handitika.
Ndakarvhara ndakutomira.
Okay, boys yanga isirunzwika datadza kunzwa zita kuti ndimani.
Ora ndit kwa Wallace.
Oh, Mkoma Wallace. Thank you so much. That's W A L A C E Wallace.
That's correct.
Thank you, Mkoma. Maita basa. Tipeo pfungwa dzenyu. Kana makatorowa nendimi dzese dziri nhatu English, Ndebele neShona.
Ndinogona kunyanya neShona.
You're right, inzwe.
Ndinoda kuti nyaya iripo Mkoma Jonga iri kunetsa in both ways. Iri kunetsera kuti varume ava vakurwisa nenyaya yekuti varitorwa mabasa avo. Varume vaisarudza motikari patakatanga kushanda isvisvo tikanga kushanda taidriver mota dzakatisinga drive dzavakanga vasingadi saka chaizvoitika ndechekuti varungu vaizotenga mota isa vobva vatichiri tsvagirowo munhu anosara nemota yauinayo iwewe utore yandatenga itsva saka chaiitika ndechekuti ivo nekusada motikari dzakashata waipesera watoro hama yavo. Matambudziko raakuitika nderekuti pane mota nyowani saka vaakuona kuti makwerekwera haafaniri kudraivha mota nyowani vanofanira kugara vachidraivha mota dzakashata saka ndo dambudziko raakunyanya kutitambudza iroro saka tapera Mkoma Jonga vana vevanhu vari kuvarwa.
Aiwa tinozvinzwa Mkoma Wallace. Zita renyu, your name Wallace is W A L-A-C-E.
W-A-L-L-A-C-E.
W-L-A-C-E. Not W-A-L-L-A-S. No, W-A-L-L-A-C-E.
That's correct.
Thank you, Mkoma Wallace. Mati muriku, murimu gutaripi?
Ndino gara kudebe ni Mkoma, but currently ndiriku not to see us.
Okay.
Kwa hindi okuna mibyo.
Okay.
Hondo yese ya gaitika tili nomu tebe.
Iwa, tinoshuira kutishipere nukasika. Tinotarisira kuti kana sarudzo dzakadzapera. Zvinhusha gadzirisika muSouth Africa.
Tinenge tapera Mkoma. Kukosi ya kuitika ndeje kuti vanhu vacho havachisina nzvimbo yavanomira. Havachisina nguva yavari kuwataka.
Thank you so much Mkoma.
Mukada kutaria.
Regai Toremwe Mtereri, that's Mkoma Wallace. He says the problem is that these South African men now attacking Zimbabweans and other foreigners. They used to shun the trucks that these foreigners are driving.
Yeah.
Now that the foreigners are driving new trucks, and these guys, they want to take over. Yes.
Sika sizwe lapa ke izi.
Yeah, Panemwe Mtereri.
Ye, gulo mwenye, ose tkumwe lapa ubaba. Oti sizwe slobani. Unja nifo iti kulapa?
Hello, unja nifo iti.
Nya pila, nilobani tkumwe?
Yeah, I'm going to go to the next one. Of course, they know see, Lavanto Vele, they are always targeting like Avanbox here because of incidents and other stuff, especially the transport industry. Much more, I'm a tracking, corn, I want to say Kyle, I could say a machine and a driver, my track lap. So, I'm an easy target, Laria Cool is in Buffalo, you know, is related to very attractive, very humble candy, and a foreigner is actually living down in South Africa. So, hey, imagine the my cool is. So, my kind of answer, of course, but I'm a foreigner, and then I want to. They are pretty special, Napa, I want to tell, I want to go for another program, and a man, like, if one of them is my cool voice.
So, when I got this one, I'm saying, I'll tell you, going up.
I'm best lapa Joanne is like pet for you. Our man is a pie, she must have to the corner lay, as an Italian, so I will shut her up on one day. I will have a song.
I guess the Hala Kurge Zulus Bunga Kulu at Noxasaba.
Yeah, I, Yawan and I may, oh, can I get Mankaranam now? Man, Maria Kuluagi, and if I want to most another weekend, then I want to have a moved by. I want to go to the government.
I'm not sure. Yeah, so according to Tami Zulu, all this is electioneering is caused by South African authorities. So he's not happy at all. He says targeting truckers or any foreigner is very unfair, you know, because people go there to work and at the same time they generate a lot of money for South Africa. And so he says, no, it's not good. And he says, what's normally happening in KwaZulu-Natal is always bad because people are killed in most cases. So he's a very unhappy
And the bad thing gives is that these people, they have permits to work in South Africa.
Yes.
They're in South Africa legally.
Like and what Solomon was saying.
And they're still being attacked.
Yes, Solomon and Longwa, they have permits. And they're allowed to work there. But he says, you know, everybody is called Mshangani or Makwerekwe. So, which is you know, something that is sort of like very fouling in other people's kind of, you know, scheme of things.
And what about Mkoma Joseph's idea of people going to demonstrate at embassies across the world, South African embassies? Do you think it's something that can be...
Maybe it may work and maybe it won't work during the election time. So, which means at the end of the day, it depends on how the South African government is going to react to that. But in most cases, they can always ignore if... Let's say the top authorities that are coming for elections, they will just ignore it.
Oh, yeah.
Yeah. So that's another thing. Yeah. So let's just wrap it up, Mr. Chonga. Yes, one of the slabo band up a corner. Gulo babage u progress, talutando mpofu, utinjan basaga zabahle. Into enzagala ibantu nbagiti, ibutlunga kulu. Asazu kuti senza nemhlabeni. Uzobuye umtandeni mkondisi chibale. Uthi laba bantu abala uNkulunkulu enhlizweni zabo so ke ulobani khona pho ukugcina nje asingakhuluma
ngokwadinikeza yenda
isikhathi sasihambile
nabanango dimuriwa
mpamuromo. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank all our listeners. who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. Join us tomorrow. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Bye-bye, Zimbabwe.
Neni jonga kandemiri nisinga kangano wa tereri wakwanisa kupinda mchurongwa. Nemi mose makundi kana kupinda mchurongwa. Tunoti mchurongwa ndezvenyu. Mangwana ndimiwo. Mwara zvakanaka.